Aiwa, zvimushango uma nenya yokuti mabridges nemaroads akadhemejewa zvakanyanya. Saka kuti tisvike kuvanhu nechikafu chakawanda neshelta yakawanda ndobva chine njodzi yacho. Asi tava kuvhura migwagwa, tava kukwanisa hedu tatagara tichiinda nemahelikopta kunoisa zvimwe zvinhu. Asi shungu dzedu ndedzekuti dai takwanisa kuindisa malori, kuriko kumwe kwatakukwanisa kuindisa ma5 to 7 tons, but mabig lorries haasati akwanisa kuinda ikoko nemhayekuti mabridge akadambugwa mazhinji. Chepiri ndechekuti tibatsire vanhu nemedicine. Saka takanodropa medical supplies pamaclinics ese okuti mani. Chetatu ndechekuti tiri kutsvaka vanhu vakasvibva minjodzi, nekuti matombo nemamadslides akabva mumakomo tinofunga kuti akafushira vanhu. Saka kunyange tichiudza nyika yose kuti haiko zvino tava nemabodies vanhu vakashayika vari 167, asi nenyaya yekuti tichine vamwe vatisati kawana 329, iva vatinoramba tichitsvaka ndokuti tofunga kuti vakafushidwa. Saka ndopachine njodzi yakakura.
Takambonzwawo vamwe kuchiuto vachiti vanenge vanga vachida kuti vamboendewo kunoona kuMozambique kune mitumbi yainzi iri kuwanikwa ikoko yaifungidzirwa kuti yange yaieredzwa kubva kuZimbabwe. Zvakafamba sei ipapa?
Mauto edu aita basa gurusa, nokuti pakusingasvikikiwo vanga vachifamba mitsoka 30-40 kilometers vachiteedza nzizi vachinobatsira vanhu kudhuze nekuMozambique. VomuMozambique vanga vatambobva masvika zvokuti 40, asi vavakachengeta chaivo 8 vakatora mapicha vanhu ivava vasati vakavachengeta, vakauyisa kwetiri kuti tifambe tichibvunza mumamisha mumaraini kuti munozivawo vanhu here ivava. Vazhinji havazikamwe, so handizivi. Vazhinji vane ruzivo kuti kuchimanimani area kwatinotaura uku kune matombo, gold, kune ngoda, kunotengesewa mabhanana. So vanhu vaikonveja vachibva kwakasiyana siyana. Saa tinongofunga kuti ivava ndo vetiri kutevera.